misoro yenhau dzanhasi muvhuro chikunguru 30, 2018. Muri kuiverengerwa neni Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanovhota pakuwadzana 2 primary school muHarare. Mutungamiri weZanu PF vaEmerson Mnangagwa vanovhotawo paShewood Primary School kuKwekwe. Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanovhota paMofu Primary School kuHighfield. Zimbabwe Election Support Network inoti sarudzo dziri kufamba zvakanaka pari zvino. Zimbabwe Human Rights Watch yoshushikana nekunonoka kuvhota kuri kuita vanhu, izvo zviri kukonzera kuti vanhu vamire mumitsetse kwenguva yakareba mumaguta, zvikuru muHarare. Election Resource Center inotiwo vanhu vakawanda vari kutadza kuvhota kwamurehwa vachinzi mazita avo haasi muvoters roll, kunyange hazvo vakanyoresa vakanoongororawo kuti mazita avo aive mugwaro revavhoti sarudzo dzisati dzatanga. Mashoko atiri kutambira anotiwo kune nzvimbo dziri kuvhoterwa kuMount Darwin kusina vaongorori vesarudzo dzemapato anopikisa. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mukuvhota kuri kuita vanhu. Kana muchida kupindawo muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave.